Takaita before my election, akataurirwa kuti kana ukasatevera zvido zvomusangano, unodzingwa mumusangano, haana kuteerera. Pakaenda kuma election ndokunopinda, achiti ZANU PF akatsigigwa nachairman weMasvingo nasecretary of administration weMasvingo, Lovemore Matuke naEdmund Mary. Ndovakanyoresa kuti aende kuZEC, which was also a violation of the party position. Saka naivowo futi vachadisciplinewa nomusangano nemaitiro avakaita. Hazvifaniri kuti tichidaro, vanhu vedu vanofanira kuva disciplined. Ndo zvakaita kuti misangano utore nhanho iyoyo nezuro. Saka anofanira kuti azvionere ega kuti musangano mukuru unokwanisa kutema.
Mati mamuzivisa here zviri pamutemo neiro danho rekudzingwa kechipiriri?
Hakusiri kudzingwa kwechipiriri, kakudzinga kamwe. Zvataingotaura nezuro ndezvokungoti taingoita yavanoti pachirungu reiterate position yedu. Saka hapana chiswa.
Tinoona kuti makatokurudzira kuti kunge kuchiitwa by-election mudunhu reBikita West. Ivo vakereke vanokwanisa here kukwikwidzawo vakazvimirira?
Handizivi, ini ndaingotaura decision yepolitbiro kuti zvichazofamba sei mangwana. Izvo handizvizivi, zvinoitwa naivo vokuparlamenti, haizvisi zviri zvedu.
Kune vamwewo vanhu vakakwikwidza vakazvimirira vasina kuteererawo kurudziro yekuti vange vasingapinde musarudzo. Mune matanha hamuri kuvatorerawo here? Tina vaJonathan Samukange naamai Chombo, vamwe vangangouya padhuze.
Aiwa, vana amai Chombo naJonathan Samukange vakazvimirira independent. Saka hongu hakuna munhu anozvimirira seindependent. Munhu umwe ane freedom yake, ane chido chake kuti aite zvaanoita. Isu totaura nomunhu akapinzwa navanhu vomusangano kuti anomirira ZANU PF asiri weZANU PF.